Mukutanga kumwezi wa Gunyana mtungamiri wa Botswana wa Mukhoisi Matisi vakazivisa kuti hurumende yavo ichavandudza kupiwa kwamagwaro kugara nekushanda kuzvizvarwazve kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvange zvave pedyo nekutakura mikwende yazvo zvakananga kumushanu sezvo Botswana yakambenge yadzika mitemo inoomesera vekune dzimwe nyika. Vamicheki Chivembe avo vane makore 32 vanoti mabiro ezvinhu muBotswana ava nani kupinda makore apfuura.
Saka kuno kuadvantage kuno kunononge iri nani, even kana ukasungwa letsi hauna mapepa havakubati zvezvi kuti uri muranda kana kuti chii, vanokwanisa kukudipota kutsvika kupi kumusha kwako. Kana ungaona nepasipoti mosti tinonzorarama tine madhipacha ekuti zvonhu tichida kuedza kusevha mazuva. Madhipacha ayo paunongobatwa uyewo zvinongokuvadza kuti vamwe ubatwa uri pabasa, asi unogona kuita 2-3 days wobvoiswa kuZimbabwe, unogonawo kudzoka kuchitoro chi madays ako futi uye wopedzisa basa rako.
Mashoko avaChivembe atinirwa nechimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaMoris Nyamandwe avo vanoshanda mabasa emaoko muHabroni.
Kunoku kuBotswana advantage yatinayo ndeyekuti hakuna maproblems akanyanyisa ekuti tinobatwa sevarandi sezvinoitwa kuSouth Africa. Kunoko tinotosvika times ekuti veni following une mapepa ako akakwana like mapasipoti, ndo chinhu chikuru chisisateke chaona nekuda kuziva nezvacho. Kana uinayo pasipoti ako muno muBotswana, even ukatora madays ako avanobvumidza 90 days zebvia dzikapera, like nowadays vakutibvumidzawo kuti tinokwanisa kuenda kunotenga futi mamwe madays, and I think anotadzwa 500 pula 90 days per immigration in Mono Francis Town.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaMukuruleko Dube vanoti havazive kuti vangatenda sei vamasisi nedanho ravatora. VaDube vanoti kusapiwa magwaro nehurumende kwakanga kuita kuti vafunge kuenda kuSouth Africa, uko zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinoonesa ndondo nevanhu venyika iyi.
Matswana anotibezera pamusaro pekuti zveni at least vanotipawo accommodation iri nani, at leastwo futi zvinhu zvinenge zvichitibetserawo kuto the other side kuti zveni kwaana kwakachekwa mari kuZimbabwe vanotichengetawo kunoko. Haizi nyaya yekuti zveni kwai toda kuti zveni tititsirane, tofanira kuonesana sevanhu, vanhu vari parunguri vari muSouth African kuti zvinhu tionesane panyaya yechi yeupenyu. Zvinhu zvatiri kuchemera muno ndechekuti zvinhu tiri kuda greener pasture, mostly tiri kungodzamba bhodhandi isusuwo tiri kwakutsvaga tiri vana venherera.
Apo Botswana yaitungamirwa navasereza Khama Ian Khama zvakanga zvisiri nyore kuti magwaro ekushanda nekugara munyika iyi abude. Machinjiro ezvinhu aya afadza mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaPatrick Matenge vanoti zvakaitwa neBotswana zvinhu zvakanakira mabhizimisi emunyika iyi.
Takatarisa kuti munyika yedu ino yeBotswana uwandu hwevanhu huri pasi, population yedu iri pasi is very low, it's about 2 million, close to 2 million. Saka mari haitendereri nekuti vanhu vashoma. Saka kuuya kwemaZimbabwe achiuya muno, mari inotenderera nekuti vanhu vachiuya nemari vachichinja mari yakumapula, mari yavobva vatenga. Saka unoona zvichiita kuti mabhizinesi edu asumukire because population yedu yemuno iri pasi.
Kunyange hazvo kusina umbo hwakati tsvikiti hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana, uwandu hwazvo hunofungidzirwa kuti hunodarika vanhu vemunyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.